manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nusangata zakare manuraa nasi urumusuwe mugovera jita 12-2020. Makate irera ku Studio 7. Nefenyuri inya dirigiti kamu Zimbabwe za munu piwane Studio 7 irimu Washington DC. Tenda kutima kwanza kwa wanesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kandemi ili ndiri mu Washington DC ndi chiti ezu nezu mchurongwa chedu cha nasi. Bazi lezo utano raka zivisa nezuro kutu wanduwe wano vafane COVID-19 mwenyika. Waka kukira nezuro wakare kushika pa mazana matatu nevanu watana tu kana uti 306. Jitewira kufa kwa munu umechete kumanika lendu. Vechidiki vebatore MDC Alliance vanorambidza nengo dze MDCT inotungamirwa namuzvara Chokozani Kupe kuitira musangano wadzo pamaofisi emuchinoyi. Dare repamusoro-soro remuAmerica reSupreme Court rinorasa nyaya yakanga ichitsigirwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti dare iri rirasa zvakabuda musarudzo emutungamiri wenyika izvo zvakaratidza kuti vaJoe Biden ndovakakunda. Indwe mimwe emisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti wandu wevanhu vafane COVID-19 munyika wakakwira nezuro wakare kusvika pamazana matatu nevanhu vatanhatu kana kuti 306 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuManicaland zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose wakakwirawo nezuro kusvika pazviuru gumi nechimwe zvine zana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 11,162 mushure mekuwanikwa kwevanhu makumi masere nemumwe kana kuti 81 vaine chirwere ichi. Vanhu vakabatwa vaine chirwere ichi vose vanhu vagara vari munyika. Vanhu zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi maviri nevana kana kuti 9,324 ndo vakapona kubva kuchirwere ichi uye vanhu vachiri kurwara munyika yose vave chiuru nemazana mashanu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 1,532. Vechidiki vebatore MDC Alliance nasi varambidza nengo dze MDCT inotungamirwa namuzvara Chokozani Kupe kuitira musangano wadzo pamaofisi ebato emuchinoyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzevechidiki izi dzinoti dzichamira semusambangwena kudzivirira mahofisi kuti asatorwe neMDCT yamuzvare Kupe vachiti mahofisi ari mumaoko evechidiki pari zvino. Mukuru wevechidiki mudunhu diki rechinoi vaRichard Vitirinyu varoti kunyange mahofisi ari mumaoko evechidiki vari kubvumira nengo dzose dzaiva nezvigaro mugore ra2014 kupinda pamahofisi zvisinei kuti dziri kuMDC Alliance here kana kuti kuMDCT.
Hapi ni mofisi, hatina problem na pati wawa wasiru wa 2014 pana hapa tatino as youth is takatora ichini katita dhikile ya pana putatora as youth 2014 structure so pana ndo patiri ndo patiri hatina wata zinganisa asi kana kukuchika kwa since tita wata uratisisu wa 2014 ofisi ya kafuro warambizi kupiti.
Vazvikirinyu vanoti vave kurinda mahofisi avo masikati nemanheru kuti asatorwe uye vachaongorora munhu wese achapinda pamahofisi aya kuti anokodzera here kana kuti kwete. Vanoti vanhu vari kubvumirwa kupinda pamahofisi inhengo dzaive mumusangano kubva mugore ra2014 zvichidzokera kumashure sezvakatarwa nedare reSupreme Court.
Tiri kuchengetedza ofisi yedu yemusangano neusiku pungwerero tinenge tiri pano kusvika mangwana kuseni totodya pano tigara pano.
Asi mukuru weMDCT mudunhu reMashonaland West vaGift Konjana vanoti vadzingwa pamahofisi kunyange vanga vachida kuita basa remusangano wavo. Vakonjana vanoti MDC Alliance ibato remirizhonga sezvo vechidiki ava vangavoda kuvarova ivo ndokubva pamahofisi vakatsvaga kumwe kwekuitira musangano wavo wekugadzirira kongresi yavo mwedzi uno.
Isusu we are being lenient navo, we are saying kutoti isusu tanga chora kuti tengoshandi sasa tika kuita verification yema donate to the external congress tenda zvino chanza kuti toasira kuzvika tatani formalization order che tanga tida kuita patiwo sevari vanhu vari violence havabva vatanga kuningira ku mobilize for attack to attack us but atangoteka ipi babo tino nika elsewhere
vakondana vanoti vachazeya zvaitika nhasi kumaofisi avo vasati vatora matano. MGC Alliance ni MGCT zvakambonetsa nawo kuHarare neBulawayo pamusoro pemahofisi ebato iri vechidiki vakazopedzisira votora mahofisi aya vachiti vanhu vataurirane mubato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vatori venhau vasangana nhasi muHarare vakaita chisungo chekuti munhu anofanira kudzidzira basa rekutapa nhau asati atanga kuita basa iri sezviri kuitika pari zvino senzira yekudzivirira kushambadzwa kwenhau dzemanyepo. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi warongwa nesangano remedia Institute of Southern Africa Mr. Zimbabwe zvichitevera basa rikiitwa nehurumende rekushandura mutemo weIPA. Kana hurumende ikapasisa bhiri iri, inenge yapedza kusandura kana kubvisa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMr. Zimbabwe vaMalvin Mukudu vaudza Studio 7 kuti vafara chose nekuti vatapi venhau havari kuti bhiri remedia practitioners bill ripinde munhu wese wese.
Majournalist anga achito ngapave paine standards yakakura yekuva identify nekuti havadi kuzenge vachisvibisirwa mastar avo nevamwe vanenge vachiita basa zvisizvo.
Mupepeti wenhau wekambani yenewzimbabwe.com Ngosana Dlamini audza Studio 7 kuti mutemo uri kuuya uyu unofanira kugadzirisa nyaya yevatapi venhau nevamwe vanoshandisa madande mutande kana kuti social media.
Zvandaona ndezvekuti isusu semajournalists tinoda protection kuti zvatinonyora zvekavatapi venhau zvisazosanganiswa nezvevaya vanongoita zvekusekesa vanhu, nekuti isusu takaenda kuchikoro tikanotrena basa rekutapa nhau, basa rejournalism. So bill iri riri kubuda rikada kutisanganisa nevanhu ivavo tikuona chikurumidza kusviba, nekuti ava havana kuita training yejournalism.
Nyanzvi munyaya dzekutapa kwemashoko nenhau zvakare vachidzidzisa kuZimbabwe Open University vaMishek Rusere vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti pave nemusiyano pakati pevanhu vakadzidzira basa neveruzhinji.
Vana tingati vari correct, vari right pakuti vapatsanurwe kubva kurudhende rwese, nokuti kana munhu aenda kuchikoro anoda kuonekwa seakaenda kuchikoro, kwete kubatanidzwa pamwe chete nana tabve mvumo.
Hurumende iri mushishi yekushandura mutemo wezvekufambisa kumashoko uye yakabvisa mutemo weIPA ikautsiva neweInformation of Freedom Act, Zimbabwe Media Commission Bill uye Zimbabwe Practitioners Bill ndiro bhiri richapedza kushandurwa kweIPA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare repamusoro-soro remuAmerica reSupreme Court nechishanu rakarasa nyaya yakanga ichitsigirwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti dare rirase zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo zvakarakidza kuti vaJoe Biden ndovakakunda. Danho redare reSupreme Court iri rasvitsa kumagumo kurwisa kwavaTrump vachida kuti vatongi vematare ematunhu nevatongi venyika vatambire chikumbiro chavo chekurasa zvakabuda musarudzo. Mumutongo wedare muchidimbu, dare repamusoro-soro iri rakati dunhu reTexas harina masimba ekuendesa kumatare matunhu anoti Michigan, Georgia, Pennsylvania neWisconsin, nekuti dunhu reTexas harina kuratidza zvikonzero zvinotambirika zvingaita kuti ripindire mukuitwa kwesarudzo nerimwe dunhu. Vatongi vanoti Justice Samuel Alito naJustice Clarence Thomas vakabvenge vati dare harina masimba ekurasa nyaya dziri pakati pematunhu vachiti vaifanirwa kunzwa chinyuto chedunhu reTexas, asi havaikwanisa kuita zvaidiwa neTexas pachimirirwa kugadziriswa kwenyaya nekusendekwa kwemavhoti 62 kana kuti 62 akawanikwa navaBiden kubva kumatunhu mana aya. Vatongi vatatu vakadongwa navaTrump vari kudare repamusoro-soro iri. Mukuedzawo kwavo kuti mutongi wawakadoma Justice Amy Coney Barrett vakasike kutoreswa mhiko, vaTrump vakati Justice Barrett vaidikanwa kuitira kuzobata nyaya dzaizosvitswa kumatare dzine chekuita nesarudzo. Justice Barrett vanoratidza kunge vakapindawo mukunzwikwa kwenyaya dzose svondo rino. Pavatongi vakadomwa navaTrump vose hapana zvinoratidza kuti vakapesana nevamwe vatongi munyaya dzose idzi. Mutongo uyu wakawewe piri svondo rino wekuraswa kwezvikumbiro zvebato reRepublican zvekuda kuti dare iri ripindire mune zvakabuda musarudzo dza 2020. Nemusi wechipiri vatongi vedare vakarasa zvakare chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nenhengo dzebato reRepublican dziri mudunhu rePennsylvania. Chikwata chevanhu vanodomwa nematunhu ose muAmerica chinovhota chichisarudza mutungamiri wenyika kana kuti Electoral College chiri kusangana nemuvhuro kuti chisarudza zviri pamutemo vaBiden semunhu achazove mutungamiri wenyika. Masangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa anoti gore rino mhuri zhinji dzichakundikana kuenda kumusha kuzororo reKisimusi nekuda kwekushaya ruzivo rwakadzama maererano nezviri kuitika pamugano weZimbabwe neSouth Africa weBeit Bridge, pamwewo nekudhura kuri kuita magwaro anoratidza kuti munhu avhenekwa kana kuti haana chirwere cheCovid-19. Magwaro aya anodiwa kuitira kuti munhu akwanise kuyambuka pamugano uyu. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri muSouth Africa zvinoshanda mabasa anobhadhara mari shoma, naizvozvo hazvikwanisi kubhadhara mari inodiwa pakutora magwaro aya. Vashumba vapa chikumbiro kunyika yeSouth Africa neZimbabwe pamwe nenyika dzemugungano remuSadak kuti paitwe hurukuro maererano nekudhura kuri kuita magwaro aya, paitwe chibvumirano chekuti zvipatara zvehurumende zvive izvo zvinovheneka vanhu zvichipa magwaro aya pachena. Pari zvino makambani akazvimirira akawanda ndiwo ari kuita basa iri achibhadharisa mari dzakasiyana-siyana. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vakawanda vachakundikana kuenda kumusha sezvo vakange vasingashandi kwemwedzi ine chitsama mushure mekuvharwa kwemakambani akawanda nekuda kweCovid-19 kubva pakatorwa matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muna kurume wegore rino. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti gore rino chichatambira kisi misi muno, asi chichatumira vabereki vari kumusha chouviri. MuZimbabwe gwaro rekuti munhu akaongororwa chirwere cheCovid-19 riri kuita $50 emadhora ekuAmerica kana kuti $60. MuSouth Africa munhu achibhadhara mari inotangira pamaranzi mazana masere kana kuti R800 kusvika kuchiuru chine $300 chemaranzi kana kuti R1300. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vana veZimbabwe vanoita zvekutenga nekutengeserana reZimbabwe Cross Borders Traders Association vaDennis Juru vatsigirawo mashoko aya vachishorawo vamwe vashandi vepamugano vavati vari kuita zveuori.
Kunyanya seri kwokunzi mota dzikanzi dziende nekuseri dzine trela kana angave magonyeti, unowanikwa ikoko kuine matafura eori, tafura yaunonzi ndiye Zimura, tafura yaunonzi ndiye maCIO, tafura yaunonzi ndiye VID, tafura yaunonzi ndiye masoja, matafura ese wayo anoburitswa mari. Unoona kuti gonyeti ripfuure paBeit Bridge nekuseside rekuseri riri pasiri panofamba nevanhu apa rinoda mari inosvika ku13,000 rands kuti rigone kupfuura. Zvinove zvinozodhurira uyo achatenga zvinhu sekuti uyo ari kupfuura nazvo anongobvisa, asi nhamo inozoonekwa neuyo ari kunotenga zvinhu zvinenge zvauyiwa nazvo.
Vajuru vaenderera mberi vachiti dai pamugano weBeit Bridge kwakaiswa mishina inotora mifananidzo kana kuti surveillance camera anoongororwa nemunhu asiri pamugano.
Saka tinotokurudzira hurumende chaizvo kuti dai yagona yaisa ma CCTV asinga kontrolwe paborder ipapo, because munhu wese angosvika paborder anotanga ari munhu akarurama, asi hazvitore wiki anga aora asisabatike zvekuti kana foshoro chaiyo inenge isagone kumufoshora nehori. Zvinei tichida kuti CCTV ngaive inoongororwa nemunhu ari kubhuruwayo kana kuHarare, asiri munhu wekuti anenge achiuya paborder. Vanouya paborder ngavangouya vachiisa njema chete, vauye vakananga neizvozvo vasingagara ipo paborder, nekuti nguva yaanongoda kugara paborder zvinhu zvinobva zvatochinja, naiyewo aakunzwa akutapira kwemari yehori. Saka tachema chaizvo kuhurumende kuti hori iwo dai zvichigona hwapera.
Nyanzvi mune zveupfumi vaEdi Mahembe vati mhuri yeZimbabwe yakawanda inoshanda ichigara muSouth Africa yange yakaomerwa zvikuru neupenyu mugore ra2020.
Maonero angu gore ra2020 igore rakaoma chaizvo, especially pazvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muSouth Africa. Chatadzidza ndechekuti paupfumi ndinoti ndopakanyanya kubatikana vanhu chaizvo chaizvo, nokuti makambani mazhinji akavhara kubva muna March 2020. Izvozvi mamwe anenge asati atombovhura, vanhu vakashaya mabasa, vazhinji vakatodzingwa mabasa chaiwo. So ndinoona kuti zveupfumi chaizvo zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakawanda zviri muno muSouth Africa zvakabatikana panyaya dzeupfumi.
VaMahende avo vanovawo mufundisi vati kushayikwa kwemari muDzimba nekuda kwematambudziko akakonzerwa nechirwere cheCovid-19 ndiko kumwe kuchatadzisa vanhu kufamba rwendo runo, vachiti zvakakonzerawo mhirizhonga muDzimba nekuparara kwemichato yakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapazi anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika emuZimbabwe neSouth Africa kana bazi rinoona nezveutano maererano nenyaya iyi, asi sangano remuSouth Africa rinomiririra vana chiremba reSouth Africa Medical Association kana kuti SAMA rinoti mari inobhadhariswa navana chiremba inoenderana nebasa ravari kuita uyewo nezvinodiwa nezvipatara zvavo. Uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere cheCovid-19 muSouth Africa huri kuramba huchikwira, zvimwe chete nezviri kuitikawo kuZimbabwe nepasi rose. Pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezvishanu kana kuti 845,000 vabatwa nechirwere ichi, vamwe vanodarika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 22,900 vafa nacho. Vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvisere kana kuti 758 vapona kubva kuchirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzvina bhizimusi mune zvekuburiswa kwenhau vachigwira utongo hwejekere remuHong Kong vaJimmy Lai vanyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo mushure mekupomerwa mhosva yekutyora mutemo mutsva wekugadzikana kwedunhu riri pasi peChina iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akatanga sangano rake ari kuno kuAmerica kuTexas, apo vari kushanda nevamwe madzimai vekwaseke mukuedza kuvabatsira panguva ino yeCovid-19. Rekai tiende kwavari tizwe kuti ndiani.
Zita rangu ndinoitwa Zoe Chimombe, ndiri mutungamiriri wefoundation inonzi Vachirenda Center for. Ndiri kushandira ndiri kuno kuAmerica, ndokwatakaritangira, asi riri kubatsira nekushandira tiri munzvimbo yekwaseke kuZimbabwe.
Muungati tsananguriro kuti sangano renyu iri rinoita nezvei?
Sangano redu revaChirenda Center for Hope rinoita mabasa ekusimudzira madzimai munharaunda yedu nyika yeZimbabwe isangano ratakatanga gore rino ra 2020 takaritanga budikidza nekuti takanga ndafunga nokubatikana nezvaiitika mukati menguva yeCovid pandemic. Saka ndakafunga kuti ndobatsira sei vamadzimai ari kunyika kwandinobva. Saka ndakafunga kutanga bato iri rebachenda center for. Ndakaitanga bato iri nokuti ndiri mumwe wamadzimai akakura mukati menharaunda yenyika yeZimbabwe. Ndine background yekuremerwa neupenyu ndichishaya anobatsira mushure mekunge ndashaikirwa nababa vangu vanova vaiva National Hero kuZimbabwe. Nekudaro zvakandipa pfungwa yakadzama yekuti ndobatsira sei kune vaya vanosangana nematambudziko andakasangana nawo mukurarama. Saka ndakazofunga kutanga foundation in remembrance of my father.
Baba venyu vainzi ani uyezve vakashaika rini?
Baba vangu vainzi the late retired Lieutenant Colonel Harold Chirenda. Vakashaya mugore ra 2014 1 January.
Tichiona kuti parizvino tiri pakati pedenda reCovid-19, muri kubatsira sei madzimai aya?
Tiri kushandira tiri munharaunda yekwaSeke, kunova ndiko kwaibva Mushakabvu, the late National Hero, vakabarirwa mudunhu rekwaSeke. Ndakaona zvakakodzera kuti kune mapato akasiyana-siyana anoita zvokubatsira madzimai kana anoita zvokubatsira vanhu vanenge vachiremerwa neupenyu, vanasikana, vanakomana, kune maorganizations akasiyana-siyana. Saka inini vangu ndakafunga kuti regai ndiende kunzinde kwandakabva ndinotangira ikoko kubatsira. Ndakaona zvakakodzera kuti nditange mumusha wandinobva kuitira kuti tikasimudzira madzimai emudunhu iroro zvinotikishera nzvimbo dzakasiyana-siyana vachitozoricha out kune nzvimbo dzinenge dziri kunze kweSeke area. Zvatiri kuita pari zvino zvatakatanga nazvo takaona zvakakodzera nokuti pari zvino zviri kurema kuti vanhu vashande kuenda kumabasa nekuda kweCovid pandemic. Saka tiri kuedza kusekedza mhuri nokuvabatsirawo nechikafu. Ndakagona kuvabatsira nemagumbezi nekuti yanga iri nguva yekutonhora. Saka chinhu chakatibata chaizvo tikati toita sei munhu akwanise kubuda kunze kunoshandira mhuri yake. Zvegai tione chimwe chinhu chokuti anobara semudzimai chinhu chinorarama nguva refu ainacho. Panova ndipo pane pundutso yedu yekuti dei tagona kuita mabasa anorarama kwenguva yakareba.
Pari zvino muri kubatsira madzimai akawanda sei?
Tichiri zvedu pachikamu chisati chanyanyokura nokuti sezvo tichiri bato richangotanga. We have been doing 25 families to 30 families including pamwe unowana imwe mhuri ine vanasikana 5 kana madzimai mairi mamukoma nemunin'ina vari pakugara pamba pamwe chete. Inenge iri mhuri imwe chete iyoyo. Saka hatisi kubatsira munhu umwe chete munhu umwe chete, tiri kuita iri mhuri dzine vana vakawanda munharaunda imomo. Nhasi musi wa12 December taita chiitiko chekuti tirangarire tipemberere tese mwaka uno watiri kunoiwe watapinda weChristmas. Takauya nechiitiko chekuti Thanksgiving Christmas basket. Tikavaona zvakakodzera kuti tipemberere semhuri yeZimbabwe sevana vemudunhu rekwaSeke. Ngatifarewo nemadzimai aye atikuedza kubatsira kuti vari kuremerwa voregera here kuti vana vavo vadye isu dzedu mhuri dzichiguta. Tabatana namai mambo vekwaSeke mudunhu iroro. Mudzimai wamambo vanewo bato vakanosimudzira madzimai mudunhu iroro vakatizvoite zvimwe chetezvo nokuti vane mutambo wavanogara vachiita wekuikira vanhu vavo vedunhu iroro kuburikidza madzimai harawa vanasikana nerera vanovaitira mutambo wakadaro. Saka takabatana navo pagore rino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro naamai Rita Nyamupinga vanotungamira sangano reFemale Prisoners Support Trust iro rinoshanda nevasungwa zvikuru vechidzimai. Hurukuru yedu ya nasi ilipa msoro pekukira kwenyaya zikupondwa kwevanu zikuru newe kuziwa. Izoza weku itabuti vamwe wakuru zile kushandiswa kwa mutongo werufu wagara uripo nechinangwa chobuti vanu vashike kudeura ropa. Ngati nzwa hii tishitaura na amai nyampinga.
Ngati chitiko ichika chasu isa zikuru kutijambo uya sei. To tarisa kuti vanhu varikuponda vanhu ava vanhu vekuziva varikuponda vanhu vavanoziva ndo marwadziro arikuita nyaya dzacho baba vaponda mwana amai vauraya vana so kuti chiwane chekutaura chaicho chaicho ka munoziva unosuwa unotsvaga kwese kuti chikonzero ndechei wamboti asi lockdown ndo yauya neizvi wozofunga kuti asi pane nganga yakavataurira kuti mungauraya munhu munowana mari wofunga asi vakaenda kumaprofita vakaudzwa kunzi ukatora zvakati zvakati pane munhu ndo zvinoitika kuti uwane mari kana kuti uzvitsigise nyaya dzacho dzawandisa hadzichanzwisisika.
Kune vamwe amai nyampinga vave kuti dai mutongo werufu washandiswa kune vanenge vawanikwa vaine mhosva yekuponda senzira yekuti vanhu vatye kudeura ropa. Imi sevanhu vanoshanda nevekumajeri kana kuti nevasungwa vari kumajeri munoti nemafungirirwai?
Sevanhu isusu tinoshanda nevanhu vari kumajeri makore esa yapfuura aya tanga tichitarisa nyaya yedeath penalty constitution muna 2013 ndobva yakurisa kuti death penalty haiitwo kumadzimai kana madzimai acho ari kuuraya. Death penalty haiitwo kune munhu ari over 70 years vari over 70 years vari kuuraya. Death penalty haiitwo kumajuvenile majuvenile acho ndo ari kuita sei ari kuuraya. Chotarisa kuti vakanzi vanokwalifaya kuenda padeath penalty varume varume vanogona kuurayiwa asi tichizvitarisa ndofunga munhu akapedzisira kuurayiwa more than 10 years ago ndichatozvitsvakiridza nekuongorora kuti ndirini akapedzisira kuchekwa musoro. Saka vanhu vanoziva vanoshandisa constitution iyoyo vamwe kutisatoziva chaiko kuti zvazvinoreva nekuti vanenge vachifunga kuti ndikaenda kun'anga ndikapiwa zvandapiwa ndinodzivirirwa ende handisungwe ende handiurayiwe ndichangobuda. Nekuti tikatarisa kana mapresidential pardon anoitwa mamwe acho tinotoona kuti vamwe vaivai vakagarisa vasina kuurayiwa vamwe vacho vakatoburitswa. So munhu akutora kuti chauya chauya zvinondiwana ndaita se ndatoita basa rangu randikuda. Nekuti tikatarisa nyaya yekwamurehwa iyeyi nyaya iyeye inyaya inosuwisa. Tikatarisa nyaya yekumasvingo yaamai vakauraya vana inyaya inoita se inosuwisa varimwe zuro kwangu nababa vekwamutare. So unonyatsoshaya kuti chapinda vanhu chaicho chaicho chii mweya rudzi mweya welockdown here?
Asi miwo sesangano muri kumboitwa here mukana wekutaurawo nevanhu vangava vari kumajeri ivavo kana kuti vatori kunze muchimbovapawo dzidziso? Nekuti dzimwe nguva vanhu vanogona ngo vachishayiwa dzidziso pamusoro pekukosha kweupenyu hwemunhu.
Tinoita dzidziso kune vari kunze nekuti vari mujerika vatopara mhosva kare. Hapachisina dzidziso yatinomupa kunze kwokumudzidzisa kuti iwewo kumbira ruregerero. Wotaura chokwadi chakaitika kuitira kuti chii vanhu vazive zvakaitika like kuzvichenura bati uchiziva kuti une nyaya. Asi vari kunze ava tikunyanyovabata mazera ese vadiki vakadzi vakuru because madzimaiwo apindwawo nenyaya iyoyi yekutourayawo. Saka tirikuti kana zvinhu zvisiri kufamba tsvagai muyananisi anokuyananisai musati mapinda pakurovana zvinokonzera rufu kana kuponda. Nekuti jeri haritese harina kidze kana watosungwa wasungwa waenda endi kusungwa kuri very expensive kune vasara kudzimba nekuti ndoo vachada kutsvagira mari yechi yefaini vachada kutsvagira mari yemagwita. Saka kwokungogara tisina kumbopara mhosva dzacho idzodzo tingadini?
Aiwa maita basa zvikuru amai nyamupinga ndinotenda zvikuru.
Aiwa tinotenda nesu nyaya iyo inofanirwa kuramba tichitaura nezvayo especially tabva pa 16 days of activism against gender based violence ngatirambe tichitaura nezvazvo for 365 days.
Manzwa kubva kumutungamiri wesangano reFemale Prisoners Support Trust amai Rita Nyampinga vari parunare muHarare neStudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ive nesizvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chose munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika jisenda wako VOA Ndebele.